Madzimai ekuchimani mani mazhinji anoti akatarisana nedambudziko rekushaya zvipfeko zvinopfekwa nemadzimai kana achitevera kana kuti masanitary pairs. Mumwe mugari wemubhuku rekwashinamira kuskyline amai sarudzai kubvenyika vanoti madzimai mazhinji ave kushandisa madhende ayo avari kutyira kuti anogona kuzovakonzeresa zvirwere kunhengo dzavo dzakavandika.
Tinokumbira kuti zvekupfeka nekuti zvinhu zvedu zvakakukurwa nemvura, pamwe pacho takutofamba takashama mabhuruka chao chaiwo kupfeka pasi hatina. Vana takungosungirawo zvimachira zvetinopuwa kungosungirawo kupfekedza. Isu chaiwo vasikana vane zera rekuenda kumapiriyodzi zvataa nedambudziko pana ana baba, nokuti pamwe pacho unongozobude ropa zvisiri pamutemo, zvisikafani kuti zvoripende ana baba.
Izvi zvakatsinirwa namai Lokadhemba Petuka vanogara mubhuku rekwamanzou, avo vanoti zvitoro zvizhinji zvakapwanywa nemvura mupengo yecyclone Idai uye zvimwe zvakavharwa nepamusana pekuti nzira zhinji hadzisi kufambika.
Hatisi kuzviona zvimamapedzi hatisi kuaona ari kunetsa kuwanda, zviri kunetsa kuwanda nenyaya kuti mashopa akavhara hakuna kuri kukwanisa kuti zvinhu zvose.
Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha amai Aidha Mwandeambira vanotiwo hapana pekurasira madhende anenge ashandiswa nemadzimai anenge achitevera sezvo zvimbudzi zvavaimboshandisa zvakatorwawo nemvura. Amai Mwandeambira vanoti zvirwere zvemanyoka zvinogona kudzika midzi munharaunda yavo sezvo veruzhinji vave kuzvibatsira kuseri kwemakwenzi uye pasina mvura yekunwa yakachena munzvimbo zhinji dziri muchimanimani.
Tanga tichitokwanisa kutigadzirawo zvimbuzi nekuti izvezvi tiri kushandisa mabush toilets, matoilets ose akaenda, hatina pekuenda. Vamwe vanotoitira mumarivhers macho ndo matiri kuchera mvura. Of course mamwe marivhers acho ndo mune vanhu vakachafa, hatisi kuziva, tiri kungomwa mvura apa yakasviba. Saka vanokwanisawo tibatsirawo nemvura mamabota gadza ayaya, vombotigadzirawo ifeni matanks ekuti tongosana kuchera mvura vatichigadzira mapermanent boreholes maybe stuff.
Kunyange hazvo bazi rehurumende rinoona nezvemvura reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA rakaisa matangi emvura mune dzimwe nzvimbo dziri muchimanimani, mvura iyi haisi kutora nguva isati yapera sezvo yakawandirwa. Mumwe mugari wemubhuku rekwamusha zvakare vaLiberty Gauke vanotiwo vari kufara zvikuru kuti hurumende nevemamwe masangano ari kubatsira vagari vekuno vakavapa mishonga yekuisa mumvura kuti inge yakachena pavanoinwa. Asi vasi Gauke vanoti mishonga iyi haizofi yakadzivirira zvachose zvirwere zvemanyoka zvakaita sekorera netyphoid.
Nyaya yekorera zvakanaka sei zviri kuite ari kutibatsira. Anhu akanga achipuwe mapizi ekuti azoise mvura dzaari kumwa nekuti mvura yacho iyi yekwera yemamukowa nematsime taichera akatorwa. Saka mvura izvozvizvi tiri kutomwa yakashata. Saka ichiitiko chakanaka kubatsirwa ngemapirizi ekuise mvura nemigodhi. Migodhi ingazotera but izvozvi zvibhurani zvacho zviripo zvakadhemejwa but izvozvi mapirizi akanaka nekundobatsira nemamositoni taari kupa anhu. Izvozvo tinozvitenda.
Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanosvika 140 vakabatwa nechirwere chekorera muMozambique sezvo munzvimbo dzakawanda munyika iyi musina mvura yakachena zvichitevera kurohwawo kwakaitwa nyika iyi necyclone Idai masvondo maviri apfuura. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rehurumende kuti vanhu vangani vabatwa nekorera zvichitevera kurohwa kwakaitwa matunhu eManicaland nemasvingo nedutu mupengo recyclone Idai. Zvichakadai vanhu vakawanda vakaita sasabhuku Charles Manzou vemubhuku rekwamanzou vanoti hurumende inofanira kupira vanhu chikafu munzvimbo dzavo vanogara senzira yekuderedza mikana yekuti vagari vatapurira nezvirwere.
Dai zvaiita zviya zvainaka kundoti vhileji imwe naimwe ipiwirwe zvayo zvayo paeria payo. Ndinofunga kune ndege dzinotakura chikafu, hazvinganetsi kuti vhileji itakurirwe chikafu itsvetirwe paeni payo totopana nevhileji yangu because sabhuku umwe naumwe unoziva vanhu vake. Ndofunga zvaipinde kuite nyore ngokuti kungagona kuri kuita apa ndokuritokonzera futi neaccident iyoyo. Mawandiro ari kuita vanhu apa
zvirwere
zvirwere matoireti hapana akakwana nenamba yevanhu vari apa.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vekuchimanimani vachaagadzirisa sei uye rini sezvo vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vagari vekuchimanimani masvondo maviri adarika kuti hurumende yavo ichaedzana pose painogona napo kuti igadzirise matambudziko ari kusangana neveruzhinji vakawirwa nedambudziko remafashamu. Kudzamara hurumende yatora matanho nekukasika veruzhinji muchimani mani vacharamba upenyu hwavo huri patambo sezvo nyaya yeutsanana iri kuvatemesa misoro zvichitevera makwasha muecyclone idai ayo akasiya vanhu zana nemakumi masere nevapfumbamwe vafa uye vanhu vanodarika mazana matatu vasiri kuzivikanwa kuti varipi ndakamirira studio 7 kuchimani mani ndini Thomas chiri pasi.